ye ndakwanisa kunyorisa ndiri kukwidza kupomula.
Saka manyorisa muri pasi pebato here kana kuti makazvimirira?
Sebato vakavhumirana ivo kuti havakwikwidzi maelection unless mareforms agadziriswa. Neni ndaigara ndichiziva kuti separate hatipinde kumaelections. But makuseni kwandamuka ndikaenda kumaoffices etu erenewal. Vese kunze kumunhu wani ndiyairamba kuti tipinde. Ndazama kuexplaina kuti haiwa advantage ndeii, tikaona kuti haiwa vanhu havade izvozvo, zano havaide Mbulawayo. Vakati kutengesa masiti.
Saka bato rakati zvamaita izvi matsautsira rako kudzingai munotambira here?
Tiri Supreme Court kwatakadzingwa that day. Amadhuku akataura kuti bato ivoluntary organization. Unobinda uve ipapo. Saka kana bato dati ndive ipapo handi is a voluntary job. Ndiyo unoona vanhu kumapolitician vanofunga kuti kuita MP iprofession, kuti waita teacher, waita accountant. Haiwa, ipart-time job yeya. Saka inini ndiri MP ndagara ndichizverengera, ndiko saka ndichiita doctor, PhD. Because ndaiziva kuti zvepolitiki magemu injuga. And it's just a game. And it's part-time. It's not a profession.